This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera, Gumiguru 17, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Isu tiri kuita Congress yedu nechishanu musi wa23 nemusi wa24 iro svondo rinouya.
Bato reRenewal Democrats of Zimbabwe roita Congress yaro svondo rinouya.
Vamwe vanopedzera vazvipira kuti sezvindaona mukana uyitirega ndipinde ndiende kuvhura ndinotiya hove dzangu pamwe ndingawanawo kana $30 zviri kutanga kuti ndinobhadhara rezinesi.
Vagari vekubhinga vochema-chema nenyaya yekushaya zvekudya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reRenewal Democrats of Zimbabwe rinoti riri kuita Congress yaro svondo rinouya. Bato iri pari zvino riri kutungamirwa navaElton Mangoma, avo vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto uye vari mubati wehomwe muMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMangoma.
Isu tiri kuita Congress yedu nechishanu musi wa23 nemusi wa24 iro svondo rinouya. Isu tisu bato rega rinopa vanhu kuti vazvipire kuti vanoda kutungamira. Topa mamembers ebato kuti evo vanhu vari papa vachisarudza vamunoda kuti vatungamire, kwete zvekumbunyikidza vanhu kuti inini ndiri mukuru handikukudzwe handityisei. Kwete, vanhu vojaira kuti simba riri kune vanhu, kwete kune vatungamiri.
Saka ndaanani vanenge vachiita sarudzo idzi vachikubatsirai kuita sarudzo dzacho kuti pasazoshaye mwe anozoti chino nechino sezvamuri kutaura?
Aiwa, isusu zvedu zviri pajekerere. Munhu wese anenge ari musarudzo ka anenge aine atinoti vamiririri vake vanoona kuti zveshuwa pari kuvhotwa zviri kuvhotwa zvakanaka here.
Muri kutarisira kuti kunouya vanhu vangani apa?
Nhamba dzedu semakalkuratira atakaita vanofanira kunge vari 1900 ndo watinokwanisa rwendo runo.
VaElton Mangoma ndiwo mutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe. Vanga vari parunare muHarare.
Direct from Washington.
Mumwe mugari wekubhinga vaNelson Moyo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munzvimbo yavo nenyaya yekushaya chikafu. Vanotiwo vakuru vakuru vebato reZANU-PF vari munharaunda mavo vari kuita zvematongerwo enyika nenyaya dzechikafu vachinyima vanofungidzirwa kuti ndevemapato anopikisa. Asi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakazivisa masvondo maviri apfuura kuti hapana munhu achaziya nenzara uye vachitiwo hapana zvematongerwo enyika zvinofanira kuitwa mukupa vanhu chikafu. Tabvunza vaMoyo mamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo.
Zvinhu zvakaoma mukoma Blessing kuno kubhinga nekuti tiri kutambura nyaya yechikafu uyezve futi koro dziri kure, vana vedu havakwanisi kuti vaende kukoro vachiwana dzidzo yakanaka.
Ko, hapana masangano ari kubatsira here nechikafu munharaunda yenyu?
Masangano ari kubatsira nechikafu aripo, asi chiri kunoitika ndechekuti bato riri kutonga iri, bato reZANU-PF, ratonesa ndondo kuno kubhinga nekuti munongozivawo kuti bhinga iyi nzvimbo inozikamwa, iri nzvimbo inosapota MDC zvakanyanyisisa kupfuura dzimwe nzvimbo Zimbabwe yese. Saka nekuda kwokudaro ndo nyaya yatiri kufira iyo. Unoona kuti chikafu kana chikapiwa chinzi chabva kuhurumende chinofanira kunge chichienda kuvanhu vekubhinga. Unoona kuti masabhuku nemachifu ndo vanenge vari mberi kutungamira zvinhu izvozvizvi. Saka zvadaro kunobva kwanzi aiwa, vanhu vese vanonge vachizikamwa kuti ndo vanosapota MDC havakwanisi kuwana chikafu ichocho. Saka tekungozivawo nhoko dzezvironda tiri kumaruwa kuno kubhinga.
Saka vanhu vemunharaunda yenyu vanowanzorarama nei chaizvo?
Apa zvinhu zvatinopedzisira takuita, vamwe vanokachengeta mombe, vamwe ndo vanenge vane mbudzi, vamundo vanochinganisawo votengesa mbudzi dzavo voenda kana kuHarare kuno kudirect slaughter vachinotengesa mbudzi dzavo vabva kuya kuya munhu obva akatenga zvimatini kg zveupfupfu kuti araramisewo mhuri yake kumusha.
Ko tichitarisawo zvinhu zvakaita sehove, pane vamwe vanenge vachibata here hove vachitengesa?
Blessing zvakaoma ndimufunge. Dhinga inzvimbo inozikamwa iri papedyo nerwizi runonzi Zambezi. Saka muna Zambezi umu mune hove dzakanyanyisisa takakombore gumwari namwari kana matemba chaiwo chaiwo haupedzi. Asi mukana wokuti ukwanise kuti uteye hove dziya dziyautengese, zvakaoma mukoma wangu, nekuti ukaunikidzwa usina mapepa anenge akakwana, nekuti mapepa acho kuti awane anenge achidawo mari, mari yacho kuti uiwane mabasa ari kunetsa. Saka ndakaona vamwe vakatoregwa hove kuswera zuro ndakatotarisa so vakatoregwa hove nevepaks vachinzi hamuna mapepa yekutengesa hovedzi. Asi munhu anenge ateya hove dzake aida kunoraramisa vana vake nemhuri kumusha kuti vana vaende zvikoro, vana vadye, vana vagute, vana vararame zvakanaka.
Mungaziva kuti upiwe rezinesi racho rekuti unge uchikwanisa kuraura unobhadhara mari yakawanda zvakadii?
Kuti ukwanise kuraura unofanira kunge uchitarisirwa kubhadhara mari iyo inoita $30. $30 iyi inokavha mwedzi wese. Saka zvadaro $30 iyi mukanyatsotarisisa kuti $30 imari yakakurisisa zvikuru. Ingatoda kuti munhu wekumusha chaichaya ndingaroti inini kuti aishandire kwenguva yakati redei achiita kana mari cho kana kungava kamutumwe tumafist job kana paanenge wawana basa. Saka vanhu vekuma musha kuti awane start yekuti awane mari iyo yekuti atanga abhadhara rezinesi kukanseri kana kungava kupaki zvinotinetse mukoma wangu. Saka uchiona kuti dzimuburi vamwe vanopedzisira vazvipira kuti sezvo ndaona mukana uyu chirega ndipinde ndiende kumvura ndinoteya hove dzangu pamwe ndikawanawo kana ka $30 kekutanga kuti ndinobhadhara rezinesi kuti ndigonyatsoteya zvakanaka. Wadaro wotoregwa hove dziya. Saka unongoona kuti kunongori kutswa kudumbu nekumusana.
Mumwe mugari wekubhinga vaNelson Moyo vachitaura vari parunare kubhinga.
We love you.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief Chiyo.
My Isabel.
Yeah, bro.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tadira pasita fadza vari pasita fadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum, icho tinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Tinokuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Nasi ndiri kuita hurukuro na Mai Maria Mutandwa, vanova ndivo mutauriri weInternational Labour Organization muZimbabwe, tichitarisa zvirongwa zviri kuitwa neILO kukurudzira upenyu hwevanhukadzi mumaruwa eZimbabwe. Tinokuchingamidzai nemufaro waMai Mutandwa.
Ndichitendei muzvare nyaira.
Ehunde, ndotanga hangu nemubvunzo wangu wekutanga kuti mungatitaurirwo here zvizere pamusoro pechirongwa chamuri kuita neILO kubatsira madzimai mumaruwa, madzimai ari kurarama ari mumaruwa kuti vange vachizvimirira pache zvavo vachizvikwanisa kuzvitsigirawo.
Sandra, ma statistics anotaridza kuti madzimai akasaririra muZimbabwe zvechokwadi, kubvira pakaucha yedu nezvinongoitikawo munharaunda yezveupfumi kuti madzimai anosaririra. So munoziva kuti hurumende yedu yakasaina zvibvumirano zvepasi rose zvinoita nezvekuenzaniswa kwemadzimai nemadzibaba, uye constitution yeduwo inotsigira kuenzaniswa kwemadzimai nemadzibaba. Saka maagency eun mana vakauya pamwe chete vakaona kuti chavangaita kubatsira kuti madzimai nana baba vaenzane. Saka pakaonekwa pane zvinangwa zvina zvekuti zvingabatsira kuti madzimai asimudzirwe. United Nations Population Fund yakabva yapiwa pila rekuona nezvekudzivirirwa kwemadzimai munyaya inonzi gender based violence. UNDP shikanza madzimai anofanira kusindawo munyaya dzepolitics vakabva vatora chipila iroro rewomen's political participation. Ailo ikaona nezvekubudirira kwemadzimai uyezve nezvekudzirwa kwemadzimai munzvimbo yekushanda. UN Women sobva yatora pila rekuti hurumende itsanangure kuti yakamira papi nenyaya yegender equality.
Iwo madzimai mumaruva muvari kukutambirai sei nezvirongwa zvenyu zvamuri kuenda nazvo kuti munge muchivabatsira kuti vange vachizvimirira vachizvitsigira pamwe chete nemhuri dzavo?
Madzimai vari kufara nekutitambira zvakanaka nokuti vanoziva kuti vanhu vanga vakajanyirirwa vasina uchouviri. Tiri kuoparata tiri kumadistricti mashanu anoti Chivi, Gutu, Nyanga, Murewa nemutoko. Kwachii ndokwakatisiyanai nekumwe nokuti kwachii kuri kuitwa zvekutengesa huku dzemazai. Asi kumwe kwese uku vanoita zvekurima miriwo, magaka, mabhatanati, hanyanisi negreen beans nemapotatoes zvakare. Saka zvekwachii izvi zvakanakira kuti izvo vakatenga huku dzavo dzatova painonzi point of lay dzakutokandira mazai. Vakatanga ne700 iye zvinezvo vatova kuda kutosvika ku2000 huku dzinokandira mazai. Vane maketi kare kwachiikoko yekuti naspa masupamaketi nemapick and pay masupamaketi mapagrowth point imo mucommunity chaimo vari kutowana maketi yemazai avo. Chakanyaya kunakira nyaya yeprojekti yavo yamazai ndechekuti kwachii inoziva tiri muregion 5 kana takutaura nyaya yemaclimatic conditions yemuzimbabwe. Region 5 ine drought, inonetsa mvura, inonetsa muriwo. Saka mazai akutoshandiswa semuriwo kwachii. Kuti vakaona kuti vakaita zvemuriwo zvinonetsa iko kusina mvura. Saka vane mazai ndo vari kutengesera vanhu ari kushandiswa semuriwo. Unotoona kuti vanhu vapfumbira, vanhu vatakaona muna February patainoshaga mabeneficiary. Nevanhu vatakaona masvondo mairi apfuura patakanoona kuti project iri kufamba sei zvatosiyana. Vapfumbira mafuta akutonyatsonyorawa muganda kuona kuti vanhu vari kudya zvakanaka zvine utano. Saka madzimai ari kufara neprojekti. Ndikutoiwo kamwe mudzimai akatotaura kuti inini ndiri shirikadzi ndinofara nepurogiramu iyi. Noti kubvira nhasi kana ndikazoonawo shamwari yangu yechirume inotosvika mumusha mangu nemakondishenzi angu haangouyi ai nokuti inini ndava murume pachangu ndakazvimiririra. Handifungiti dai takamubvunza mubvunzo muna February aiti ndo achidaro. Saka zvinofadza kuziva kuti madzimai pane purosesi yeempowerment yatovapo. Yes, now empowerment and economic empowerment.
Aiwa, ndinotenda chaizvo maita yenyu nenguva yamatipa amai Mutandwa Kumbo taura nesu.
Okay.
Manga makaterera kuna Mai Maria Mutandwa vanova ndivo mutauriri weInternational Labour Organization muZimbabwe muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi. Nokuoneka ine mufaro ndini wenyu Sandra Nyaira ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro pachirongwa chedu choupenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka nevana vechikoro. Izvo zvasvitsa kuti sangano revanhurume revarume Svinurai Vhukani Madhodha ritore matanho ekupinda muzvikoro richisangana nevana nekukurukura navo pamusoro penjodzi inokonzerwa nezvinodhaka. Muhurukuro yedu tine mutungamiri wesangano revarume Svinurai Vhukani Madhodha Vatemba Nzounhenda. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaNzounhenda.
Aiwa, mufaro wedu kuve pachirongwa vakandemisa.
VaNzounhenda, nhasi toda kuti kurukure nedanho ratinonzwa ramuri kutora imi sesangano varume Svinurai Vhukani Madhodha. Mungatitsanangurira kuti zvii zvamuri kuita nedanho irori?
Vavariro yedu ndeyekutaura nevana vechidiki vanonzi mayouth vaya kuti tivabate vachiri vadiki. Riri donzvo rekuda kuti titaure navo nekupa yambiro yekuipa kwakaita mashandisirwo ari kuitwa madrugs kana kuti zvinodhaka, zvingave zvekuputa kana zvekunwa. Tiri kuona kuti tave nedambudziko guru revana vari kunwa mishonga inowanzogadzirirwa chikosoro. Vamwe vari kushandisa zvinana cocaine zvatakange tisina kujaira munyika. vachiputa nezvimwe zvinodhaka nekunwa mamwe madoro anodhakisisa anobva munyika dzakatitenderedza mamwe acho ari kubikwawo mumabhekiyadhi muno munyika. Saka nyaya yedu iri pakuda kuti tibate vana vachiri vadiki tichivapa yambiro tichivakurudzira kuti vararame upenyu hwakachena huri clean vasingashandise zvinodhaka vagoconcentrata nezvidzidzo zvavo kuti vagove vatungamiriri vamangwana vakanaka.
Ndiani akaita kuti mutore danho iri vanzoonenda?
Tingati mukushanda kwatinoita tinosangana nemaproblems akadai tiri vabereki kudzimba dzedu. Tiri atinoti maactivists kana tapinda mudzinharaunda kana kuti masocieties atinogara. Saka idambudziko rave pachena zvikuru. Tinopindawo futi zvimwe zvirongwa nemapurisa nemamwe masangano atitenderedza. Tichiona riri dambudziko rekuti muzvikona chero matinofamba mudzinharaunda wakungoona vana vachigara vachiita kunge vakarovererwa nezvipikiri papo vakangoshama miromo vamwe havaregi kudya zviwitsi vamwe havaregi kumwa mvura uchitoona kuti vatove dambudziko guru zvave mumaziso zvekuti munhu haachade kutaurirwa kuti chii chiri kuitika asi takutongoona kuti rave dambudziko rekuti sevabereki semaleaders anhasi vatungamiriri tinofanira kuti tiise dambudziko iri mumaoko medu tigorwisana naro kuti ripere.
Matunhu api amashanyira kana kuti zvikoro zviri mumatunhu api zvamashanyira?
Kunyanya-nyanya nekushomeka kwemari tichiri kunyanya kushandira muprovinzi yeHarare Metropolitan kunyanya dunhu rechitungiza nanaseke rural tiri kupinda zvakanyanya imomo muHararewo tine zvishoma zvatanhangira hatisati akusununguka hedu kuti titaure kuti apa nepapa asi tambotaura nevana even patinoona vakomana nevasikana vakaungana muimo mumabridge umu vachiita zvavanoita tinotoita effort yekusvika apo kuti titaure navo kuti upenyu hwamuri kurarama muri kuona hwakadii. Unfortunately wo munyika medu hamusati mane ma-institutions anokwanisa kuti vana vativabvise kumadrugs tichaisa ikoko kuti tigorwisana nedambudziko iri asi mukutaura unotoona umwe zveshuwa panogona kuita shanduko asi ichiri shoma zvayo shanduko but tinoti nekufamba kwenguva ka tichiramba tichishanda navo tichaona shanduko yakakura because hei nyaya yezvinodhaka yave nyaya inoshungurudza ndofunga vabereki vazhinji chero vasati vataura nezvazvo kana kuti dambudziko risiri mumba make asi panext door kana kuti munharaunda ari kuroona dambudziko iroro.
Saka muri kutambirwa sei muzvikoro imomo nevana vechikoro pamwe nevarairidzi kana vakuru vezvikoro?
Kuzvikoro hatisati ave nedambudziko rakanyanya tiri kutambirwa zvakanyanya mune zvimwe zvakapinda asi dambudziko ratiri kusangana naro nderemumacommunities tikapinda mune dzimwe nzvimbo unotoudziwa kuti apa panotengeswa zvinodhaka apa asi ukada kugara pasaidhi uchitarisa zviri kuitika unotoona kuti dzimwe nguva mapurisa chaivo anotogona kuuya ari muyunifomu vachisvika vachiputawo kana kuti vachisvikotambidzwa mari yekuti vasasunga vachienda. Saka idambudziko rekuti hurumende ikasapindira sezvairi kuita iko zvinoizvi ichiri kuita iye inonzi paying a blind eye anditika haisi kuda kugadzirisa dambudziko iroro asi tiri kutoona kuti mamapurisa nevamwe vakatopfeka yunifomu dzinoremekedzeka munyika vanotouya vachiputa munzvimbo dzakadaro.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vanzounhenda nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, ndinoda kuoneka vateereri ndichiti maita henyu nekutiteerera. Ngatishandei pamwe chete tirwisane nedambudziko rezvinodhaka izvi.
Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarume Svinurai vatemba nzounhenda muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndekusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Munhau dzedu dzemitambo, Zimbabwe Warriors mangwana iri kutamba nechikwata cheLesotho mumutambo wekutanga weAfrican Nations Championship kuBaba Fields Stadium muBulawayo. Kunhandare yeRufaro, chikwata cheMamaiti Warriors chichange chichitambawo neCameroon makundano echipiri eOlympics 2016 qualifier. Mumutambo wekutanga wakatambirwa kuYaunde, Zimbabwe yakakundwa 2-1. Yasvika nguva yekuti timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato reRenewal Democrats of Zimbabwe roita Congress yaro svondo rinouya. Vagari vekuBinga vochema-chema nenyaya yekushaya chikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aGibbs Dube.